Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki, chandino kupakurai, sondo rega rega, ini ndini maikove. Nasi mchirongwa, tine hurukuro nemkuru we kambani ye Mairana, vavusumuzu mkwananzi. Vamkwananzi, ndino mkamchira mchirongwa zurufambe. Ndamboti ndikudzosai pachirongwa chedu cheve chidiki tikurukure zvizhinji pamusoro pekambani yenyu Mairana. Patakapedzera kutaura mamuri kuno ku Washington DC muchindiudzawo zvizhinji pamusoro pekambani yenyu gore rapfuura muchiti aiwa makatarisira kulauncha kambani yenyu kuitira kuti mutange kushanda kune nyika dzakasiyana siyana. Mungatiudzawo zvizhinji pane zvingati zvachinja here?
Mungu Mwari vatikomborera zvikuru ekuti tave nemacustomers nemaoperations nyika dzinoita sana South Africa naBotswana anaMalawi neZambia.
Pane matambudziko amungati maasangana nawo here?
Matambudziko wongu anowanikwawo kana uchita bizi kesari tambudziko retalent yekuwana vechidiki vane maskills anokwanisa kuti simudzira kuenda kumberi, vanhu vanoita semaprogrammers nevanhu vane ruzivo rwekushanda nevanhu vanoshanda nemastartup.
Gore rapfuura ndakaonawo mukana wekukurukura nevechidiki anoita mabhizinesi akasiyana siyana. Vazhinji vanga vane chichemo chekuti nyaya yekuti unotenga zvinhu zvakasiyana siyana zvaunongochishandisa mubhizinesi rako nemaus dollar uchitengesa zvinhu zvaunenge wagadzira nemari yemabond note kana kuti iko cash. Hanzi vanhu vazhinji vari kurasikirwa nemari. Makazvionawo muchisangana nedambudziko rakafanana here?
Vese pane challenge pane opportunity imwe yokuti munhu akwanise kuwana an opportunity yekuita mari, but nguva dzakawanda vanhu vakawanda vanongotarisira kushandira paZimbabwe chete. Zimbabwe ine vanhu only 30 million or so, but ukaita focus yekuti iwewo from day one ndivo mumakampani yako wotarisira kuti unowana macustomers outside the region. Saka hautatemi chete nezvebhondi, hautaura nezvinhu wakuwana marand, mapula, manaira, makwata, mari dzakasiyana siyana. So technology inobetsera munhu kuti akwanise kuita zvinhu zvange zvikakwanisike kuti vanhu pamakore akapfuura, ende zvinotoitika. Ukashandisa technology inokwanisa kutengesera munhu ivi munhu asiri muZimbabwe.
Vamukwananzi, mambotitsanangurira mukati makushanda kune nyika dzakasiyana siyana, mungatiudzawo zvizhinji kuti izvi zviri kushanda sei? Ndimi here muita nyaya yekupa vangu mabasa kana kuti muri kudyidzana nevamwewo vechidiki vane makambani avo?
Isusu sekambani Mairana we are creating jobs. Tinoshanda zvekare nemamwe makambani vane vachida kuita mapartnership.
Tichipeta chirongwa nekuti nguva ndiyo yadyanana, mune mazwi here ekupa vechidiki vane makambani avo vari kutarisana nematambudziko aya ndambotsanangura yokuti vari kutenga zvinhu nemayusa vachitengesa nemabond?
Chandingada kufira kuvechidiki nevanhu vanoda kutanga zvemabhizinesi ndezvekuti chekutanga, in every challenge there is an opportunity, but sometimes we are living in a situation which is upside down. Newewo unofanwa kutoruma wotoshingirira kuita zvinhu ine different mena andine ndikati nechirungu ine different ganeshe. Also ndida kudzidza vechidiki kuti isu tinokwanisa kuti tione kuti remangwana redu rakamira zvakanaka. Ngatisaumba makambani tanongotarisa only one country, ngatiumbe makantri tichishandisa netechnology kuziva kuti there is a whole world out there. Tichashandisa technology tokwanisa kuwana macustoma munzvimbo dzakawanda. Tisu veMairana vada kutibata, we are very much open to work with people and to give advice. Batidzana munotiwanawo paFacebook, munotiwanawo pamawebsite yedu, tinotenda zvikuru nemukana wamachiba.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vamukwananzi, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you.
Mure Zimbabwe chino puruka chino mara. Nguwa ndio ya jikanana. Ngatisangane pa dande mtanda apo pa Twitter. Uyeshe pa Instagram. @BigMike3BIGMYKE3. Ndio username yangu. Ngatisangane inde msochipiri. Pachirongwa The Connection. Chirongwa chedu chevechidiki. Apo tichange tichiendra mberi. Tichikurukura. Nezuno sangana. Nevechidiki mnyika. Anokoneka ine mfaro. Ndini wenyu Mike Hove. Mure Zimbabwe. Tosangane inde msochipiri. Bye bye.